kunyura kwazvaitwa mubepanhau kuti vazembe vakatsiga panyaya dzeutongi hwemakambani atinoti corporate governance, uye vane record yakati kurei inofambirana nezvekumanaja mabhizinesi, and takatombosevenza nawo kwemakore akawanda ZNCC. Saka on paper, in theory, tingangoti hedu zvinoratidza kuti hurumende yati tarisei kune vanhu vayo. Apa tinototi vanhu vayo nokuti havana kusarudza munhu anozviti akamboita MDC here kana kuti akabva kudiaspora. Vasarudza munhu wavanoziva, munhu vakanga vanaye kuhondo kuti ange achitungamirira in body. Saka zvingangodaro zvakati nakei.
Asi ka vamwe vanoti kosei vafunga ivo kuti vagadze vazembe, tichiona kuti kune zvimwe nzvimbo dzakadai savana ZBC takawana vachidzinga bhodhi rese.
Chokwadi chiripo ndechekuti maitiro anoita ZANU-PF vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana kunzvimbo dzese, havana atinoti maconsistent standards. Saka ipapo munototaurisa chokwadi kuti pakangoonekwa chete kuti vakadzi vedhuve nevamwe vavo vari kubatawo mari dzemapublic servants kuchapa, dei vakatobvisa bhodhi rese vakatosaidzwa. Nokuti zvinozonetsa manje kuti nzwisise kuti koivo vakasara vacho kuda hatizivi kuti kune vakasara here, vanenge vane chivindere chokuti vange vachigadzirisa zvinhu zvavakagara vachiona zvichiitika. Tokuona kwangu nide vaikaita zvavakaita kuZBC kuti munhu wese ngabva abuda otsvaga vanhu vatsva vane mutsvairo mutsva kuita kuti zvinhu zvinatse.
Tombotarisa hedu iwo mamiriro akaita zvino musangano irori, munoonawo vari nechepasi vachizonzwikawo here panyaya idzodzi dzemuhoro? Tichiona kuti vatungamiri vekambani ndivo vega vanga vachidya norivha, vamwe vachiseva nemuto.
Munoona kuti ndozvinhu ratingozvitaura dimwe zuva tiri hedu palive talk, nyatsotsanangura kuti ivo vakuru vemasangano anomirira vashandi vavavo ndo vane mukana, vane mujano kuti kana zvinhu zvikanganisika ngavange, bcause ndo kodzero dzatakava pabumbiro remutemo kuti vashandi vane kodzero. Ngavaungane vonyatsotsanangurirana kuti danho ravangatora nderi nekuti vakagara vakangonyarara zvino zvongoitika kuti pava paya utoona kuti uori wacho hwatotanga. Ngavagedzewo kana zvinhu zvakashata kudare moko chema chema. Vana vanoshanda kuZBC makumi maviri nei hazvanzi vakashanda makore akawanda vachidzvinyirirwa. Saka zvoreva kuti isusu vashandi vedu havana kufanana nekosatu vanowanzoda kuti vange vachingozvunza zvunza miti kana zvinhu zvashata.